Mumbai NBA wakatorwa ne team yoku Los Angeles California inonzi Lakers, Los Angeles Lakers. Wakatora mkombe uyu nezuru.
Lakers akakunda zvipata zvipi kuti vazotora mukombe uyu?
Lakers wakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko ku Miami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba ne Miami Heat zvinosanganisa zvipi?
Lakers kuti vazosvike kuma final kwavazohwina uku vakatamba inonzi Portland Trail Blazers, inovawo team yeku Portland ikoko ku Oregon. Vakazotamba team inonzi Houston Rockets, itimo yeku Houston ikoko ku Texas. Vachibva vazokunda zvakare inonzi Denver Nuggets, iyo iri team yeku Denver Colorado, ndokupinda kwavakaita kuma finals.
Icho chikwata cheMiami Heat chakakundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMalakers?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mafinals chakakunda inonzi Indiana Pacers. Wapedza ipapo vobva vazotamba ne timu ine mukurumbira yaitarisirwa kuti ndio ichatotora mukombe inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vobva vatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, Lakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
Lakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106-93. Ndo zvibodzwa zvakawinisa Lakers NBA Finals. Pamitambo yawakatamba Lakers akahwina 4-2. Ndo mitambo yacho, nekuti wakambotanga Lakers wakatatamuka vari 2-0, wakazoita 3-1, then Miami ikabva yadzorawo ikazoguma ya 3-2, asi wakazokwanisa kukunda nezuro kuti zvete 4-2 nezvibodzwa 106-93.
Mukombe wakasimudzwa neMalakers nezuro uyu wave wechingani chikwata cheMalakers chichimuhwina?
Anenge aa 17 matitles eMalakers awahwina. Wakagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra-2010.
Vakanyatsotamba zvikuru ndevapi?
Ini ndichitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde waLebron James wakatamba zvine mutsindo, zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekumaLakers wakatamba zvine mutsindo. Asi ndichida kutarisa vakomana wakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami neLakers, ndingati pamusoro ndinoti vaLebron James, ndichibva ndati vaJimmy Butler wekuMiami ndomutungamiri wetimu yekuMiami. Zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis, kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo, nemumwe mufana uyu angori 20-year-old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James amira papi kana tichimuenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu?
LeBron James ndingati akumusoro kwesangwiti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti takamira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa vaMichael Jordan vachiri pamusoro, asi vaLebron James vaakuteera kumuswe chaiko chaiko kwavaMichael Jordan, nekuti vaMichael Jordan vane iyo mikombe inokwana 6 zvichiteerwa naLebron James waapopa 5. Saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane vaMichael Jordan. Asi vanoti kuti achine makore ekutamba, saka anokwanisa kuzopfuura, saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anoteera.